mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 TV muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukuru chatakakwanisa kuona dambudziko guru riri kusanganika nechipatara chekuLonview inovezvenzi polisini inyaya dambudziko rekushayikwa kwemvura.
Sangano reCombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic.
Zvinoshamisa kuona vakuru vehurumende vachikutaura zvinhu zvisinakana nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatsirane pamwe chete senyika.
MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienda pamhepo, bazi rezveutano rake risati rabudisa mamiriro akaita zvinhu maererano neCovid-19. Asi nezuro dare remakurukota rakabvumirana mitemo inofanirwa kushandiswa pakurwisana neCovid-19 richiti hurumende ichangoshandisa vashandi vayo vanoita zvikamu 25% kubva muzana 25%, ukuwo matare edzimhosva achinzi achangoshanda pamhosva dzinofanirwa kunzwikwa zvechimbi chimbi. Dare remakurukota rakatiwo vashandi vehurumende vose vanosungirwa kubayiwa nhomba, richiti avo vanozorwara vasina kubayiwa nhomba havazokodzeri kubatsirwa nemari inobatsira vanhu panguva yeCovid-19 kana kuti Covid-19 insurance. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Sangano revagari vemuguta guru reHarare reCombined Harare Residents Association Kyara rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paGlenview Polyclinic apo panonzi pane vakoti vashoma. Mukuru wezvirongwa muKyara vaRuben Akili vanoti paGlenview Polyclinic panobatsirwa madzimai anenge akazvitakura uye vanhu vari kubayiwavo nhomba yeCovid-19 pachipatara ichi. VaAkili vanoti chipatara ichi hachina mvura yekushandisa, izvo zvave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi. VaAkili vanoti matambudziko akatarisana neGlenview Polyclinic akabuda pachena pamusangano wakaitirwa padandemutande nguva pfupi yapfuura, uyo waiziya matambudziko ari kusangana nemadzimai munzvimbo iyi. Musangano uyu wakanzwawo kuti vamwe varwere vave kuendeswa kubudiriro 1 kuti vanorapwa. Kubudiriro 1 kunonzi kwakamanikidzanawo zvekuti madzimai akazvitakura anogona kuguma atapurirwa chirwere cheCovid-19. Kiara inoti vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaMicrochideme vakati kanzuru ine vakoti vashoma sezvo vakawanda vari kuenda kunotsvaka mafuro manyoro. Studio 7 yatumira mibvunzo kuna vachideme asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaAkili kuti tinzwe zviri kuitika.
Sangano rinomirira vagari veHarare chinhu chikuru chatakakwanisa kuona dambudziko guru riri kusanganika nechipatara Cheko Glenview inove Glenview Polyclinic inyaye dambudziko rekushaikwa kwemvura. Tingati kushaikwa kwemvura zvichikonzera nekutsemuka kwakaita tengi iro rinoiswa mvura inenge yabva muchibhorani. Saka izvo zviri kubva zvaita kuti panzvimbo ava pasave nemvura. Naizvozvo zvinobva zvatanga kuita kuti vakadzi vanenge vachida kubatsirwa kunyanya-nyanya vanenge vada kubatsirwa vachida kubara kana kuti kupona vana. Vanenge vakuendeswa kubudiriro polyclinic iyo inova iri pedyo kuti vakwanise vachinge vachibatsirika.
Kubudiriro kwacho kwakamira sei?
Kubudiriro kwavari kuenda ikoko kunenge kutoriwo nevamwe vanhu variko zvekuti vanenge vari pachirungu wandu kongeseri kana vanenge vane uwandu vawanda. Saka izvo zvinokwanisa kunge zvakuvaisa even panjodzi yekuti vakwanisa kunge vachiwanobatira chirwere cheCOVID-19. Tingati kushaika kwemvura zvakare pazvipatara. Hachisi chinhu chakanaka nechikonzero chekuti chipatara ndochinozivikanwa senzvimbo yeutano. Naizvozvo kungoshaika kwemvura pachipatara kunoita kuti mamwe mabasa anopiwa nechipatara asave nematuro kana kuti asakwanisa kunge achiva anoitika.
Zvii zvamurikuda kuti kanzuro iite?
Nechikumbiro chatingori nacho kukanzuro yeguta reHarare ndechekuti igadzirise tengi iri kana kuti chibhorani ichi kuti mvura ikwanise kunge ichiva inowanika panzvimbo apo. Chimwe chatakakwanisa kudoma ndechekuti muchina kana kuti kuswaipa mari hausi kuve unoshanda. Naizvozvo zvinoita kuti vanhu vanenge vasina mari tingati inowanika kana nguva muecocase vangori nemari memuswaipa vanokwanisa kunge vachisakakwanisa kunge vachiwanowana rubatsiro munyaya dzezveutano pachipatarapo.
Zvii zvimwewo zvakabuda pamusangano wamakaita padande mutando?
Zvimwewo zvinosanganisira kushaika kana kuti kushomeka kwevakoti ndo rimwe dambudziko rashaika rawo riri kuwanika panzvimbo iyi. Zvinoita kuti vakoti kana kuti manesi mashoma ari panzvimbo iyi atinge okwanisa kunge achiva anoita basa rakawandisa. Izvi zvichiita kuti panhu apa pave panoungana vanhu vakawanda vakamira kunze kwegedhi kuti vava vanobatsirwa.
Kubvira zvamaita musangano iyi pane zvinobatika here zviri kubuda?
Nacho tinotenda kuti tingati mazuva maviri apfuura aya pane tingati kuwedzerwa kana kuti pane pfungwa yekuwedzera kwevashandi vanoshanda tingati muzvipatara kuva vanobatsira munyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCovid. Nechikonzero chekuti mukatarisa even paclinicvhiyo ipapo mukoti anenge achiva anobatsira vanhu kumateneti ndiye kana kuti kwekubarisa ndiye zvakare wamunoona akunobaya nhomba, ndiye zvakare wamunoona kunge akunoendesa vanhu kusikero kana kuti kuvana kunoyera vana. Naizvozvo tingati rimwe dambudziko hombe ndirori rekushaika kwevashandi pake zvavo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiara vaRuben Akili vange vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa emuSouth Africa anoti akakwanisa kumisa kubuda munyika iyi kwezvimwe zvezvinhu zvakabiwa muzvitoro mumhirizhonga yakaitika munyika iyi kubva musi wa8 chikunguru zvichitevera kukandwa mujeri kwevaiva mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare. Mugwaro raakaburitsa nemuvhuro padande mutande reTwitter, mapurisa aya anoti zvinhu izvi zvakakwanisa kuwanikwa kumagumo wenyika iyi neZimbabwe weBidbridge uye mugani weBotswana weGrondensberg zvave kuda kuburitswa muSouth Africa kupinda muZimbabwe. Gwaro remapurisa iri raikurudzirawo veruzhinji kuti vasatenga zvinhu zvakabiwa izvi uye kuti vazivise mapurisa nezvevanhu vanenge vachitengesa zvinhu izvi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa eSouth Africa kuti tinzwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakasungwa zviine zvinhu zvinofungidzirwa kuti zvakabiwa izvi. Mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti ichokwadi kuti mapurisa ari kusunga vanhu vanenge vasina mapepa ezvinhu zvavanenge vainazvo. VaJuru vanoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakasungwa mushure mekuwanikwa zvine zvinhu zvakawanda zvisina umbowo hwekuti zvakatengwa kupi zvinhu izvi. VaJuru vaudza Studio 7 kuti vanhu vagare vaine mapepa anoratidza umbowo kwavakatenga zvinhu nekuti vakawanikwa vasina magwaro aya vanosungwa.
ngati nzwei urikuru yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ongo mkoma Jonga ndosukutika pale zino, mapurisa ari kubata munhu wese anenge aine zvinhu zvisina umbo kuti wazvakatengwa kupi, atinoti marisits. Saka ndonye iri kuitika iyoyo kunyanya wakuda kuenda kuboda muma roadblocks vari kubvunza umbo wekutenga marisits. Mabhazi anenge achienda kuZimbabwe, pane mabhazi mazhinji atobatwa nenyaya iyoyo.
Panenge paine umbo here vajuru unoratidza kuti zvinhu zvakabiwa muzvitoro munguva yemhirizhonga?
Panenge pasina umbo unoratidza kuti zvinhu izvi zvakabiwa muzvitoro, asi kuti chirongwa chiripo chekuti munhu anenge asina umbo kuti zvinhu akachiona kupi, zvinhu zvake zvinotorwa zvichitanga kuferefetwa kuti zvingari zviri zvekuba here asi zvekuba. Naizvozvo wagara nguva mutemo kuti kana munhu achida kuyambuka nezvinhu anofanirwa kunge aine mapepa aratidza kuti akatenga zvinhu mari uye kupi.
Saka ivo vari kuwanikwa vaine zvinhu izvi vari kubvuma here kuti vakaba zvinhu izvozvo?
Mukoma Jonga, hakuna munhu anobvuma mhosva. Munhu anobvuma pleti yesadza chete kwete mhosva. Vanhu vanoramba nekuti vamwewo zvinenge zvisina kubiwa, vamwewo zvinenge zvakabiwa, asi hasizvire kuti ndivo vanenge vakaba mwacho, vamwe vanenge vakatengawo. Munoziva mukoma Jonga paane gore pano, vanhu vanenge vachingotenga zvinhu vachitsveita zvemarisits kazhinji vanhu havawanze kuzvitsvaga. Saka zvinhu zvinenge zvakagara mumba zvisina marisits. Tine vanhu vazhinji vari kutifonera vachibvunza kuti tingadii sezvo tatisingachengete marisits zvinhu zvedu hasizvire.
Pane vana vezimbabwe here vakasungwawo vachipomerwa mhosva idzo dzekunzi vawanikwa vaine zvinhu zvisina marisits?
Variko vakawanda zvikuru savana vezimbabwe vakasungwa vachisungirwa zvinhu zvekunzi zvakabiwa zvikwanikwa zvisina umbo kuti vakazvitenga kupi, asi hatisati takwanisa kuti tizivise mazita avo sekuti vanhu vachiri kurwisira kuti vange vachibuda muzvizarira nekuda kwemhosva idzodzo dzavari kupomerwa dzekuti vakawanepi zvinhu zvisina marisits.
Iyo mhirizhonga iyi yakakanganisawo zvakadii nhengo dzesangano renyu?
Mhirizhonga yakaitika muSouth Africa yakakanganisa zvikurusa nhengo dzesangano reInternational Cross Border Trade Association, vanogara kunze kwenyika pamwe chete neavo vanotenga nekutengesa. Tichitarisa vanotenga nekutengesa, nzvimbo zhinji dzanga dzakavharwa uye nanhasi dzichakavharwa sekuti dzakatorwa zvinhu nevanhu vairuta. Kuchitiwo avo vanogara munyika yeSouth Africa, vamwe mabasa akatopera sekuti munzvimbo dzavaisedza hasati dzavhurwa. Dzakavhura dzacho dzinogona kunge dzakavhura zvishoma dzisina kuvhura nzvimbo dzese dzavanoshandira sekuti mimwe midziyo yavo yakaparadzwa, zvivakwa zvichipiswa. Saka vazhinji havachisina mabasa, vari kutifonera vachitokumbira kuti dai taikwanisa kuwana anongotibatsirawo kudzokera hedu kumusha. Zvinani tidzokere kumusha sekuti mabasa apera, taakunonga zvosvine muromo.
Shoko ramungasiyira vateereri vajuru,
tinokurudzira vana vezimbabwe vari muSouth Africa kuti panoitika mhirizhonga dzevana vanyamunhu vasapindire muzvitiko izvozvo, ngavagarire kure sekuti zvinovakanganisa pazvinhu zvakawanda. Saka naizvozvo tinokurudzira vana vezimbabwe kuti sevabva kure ngavasiyane neunhu hwekupindira munyaya dzevanhu vemuSouth Africa, uye zvinokanganisa kunyanya panyaya yekunge nguva yekugadzira mapemitsi yasvika, tichida kuzama kurwira kuti vanhu vawane mapemitsi. Nguva ino inguva yekuti tiri kukumbira hurumende yeSouth Africa kuti ikwidziridze ava ngavaine mapemitsi anonzi maZEP kuti vachipuhwa mapermanent res, uyezve vanga vasina mapemitsi vange vachigara pachigaro chachine vemaZEP vapuhwawo mapemitsi emaZEP iwo.
Avo vange vari mukuru wesangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. MDC Alliance iri kuramba mashoko ekuti yave kushaya zvokuita nenhomba dzeCovid-19 dzayakapiwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe kuti ibaye nhengo dzaro. Izvi zvinotevera mashoko akanyorwa nemuvhuro padande mutande reTwitter nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachiti bato rinopikisa iri rapinda parumana nzombe nenhomba dzinokwana mazana mashanu ezviuru dzaranga rapiwa asi ratadza kudzishandisa sezvo dzisina kunyoreswa muZimbabwe sezvinodiwa nemutemo. Vacharamba vakati bato iri rakanga ratsvaga nhomba idzi sinzira yokuda kumisa basa rakanaka riri kuitwa neZANU-PF kuburikidza nechirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Studio 7 yatadza kubata vacharamba kuti tinzwe kubva kwavari. Takundikanawo kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe pamusoro penyaya iyi. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti manyepo ari kutaurwa aya navacharamba. Vasachwayo vatiwo vacharamba vari kutamba neupenyu hwevanhu vachishandisa nyaya yenhomba yeCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinoshamisa kuona vakuru vehurumende vachingotaura nezvisakara nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatsirane pamwe chete senyika kuti pega pega patinoona kuti apa pashata vanhu tisarasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka nyaya yenhomba haisi nyaya yekutenda yepolitics. Ivo vacharamba kana vachitaura mashoko akadaro varivo vanoshanda kumahofisi makuru enyika. Hazvinosuwisa, zvinotaridza kuti nyika chaicho hakuna kwairi kuenda nekuti ivo vari kutarisa zvinhu zvekutoita zvepolitics zvemapato panyaya yekuti tidzivirire chirwere. Zvokuti MDC yazodai zvinhu zvisiri zvokuti zvikatoenda pasocial media utanga kunyora manyepo uchiyemera vanhu zvisina basa. Isu tinoda kuti vana veZimbabwe vapuwe nhomba kuti tidzivirire kufa kuvanhu vakawanda, tidzivirire upenyu hwevanhu hwatinenge takwanisa kuti tidzivirire seZimbabwe. Saka isu nyaya tinokurudzira kusvika muri kuona kwese vatungamiriri vese vebato vari kukurudzira nyaya yekuti ngatibayiwe nhomba kwese kwatiri yatakwanisa kuwana ukoko izvi pedyo nesu munhu wese tobayiwa nhomba kuti tiedze kudzivirira kurasikirwa neupenyu hwevana.
Asi ma hamuna kumbowedzawo here kutsvaga nhomba kuti mubatsirewo hurumende nekubaya kuri kuitwa vanhu nhomba uku?
Isu sebato tagara tinoita zvakawanda zvinoda kuti tibatsiridze even kusanganisa pamazano chaipo chaipo kuti nyaya yecovid yoitwa sei, zvofamba sei. Ndokanga makaona pakutanga-tanga chaipo chaipo ichitanga kuti covid yakuda kuyapinda muAfrica yapinda yakuya kuZimbabwe zvakasiyana-siyana. Vachamisa purezidhi wevanhu vakamiramira zvikuru nevakuru vezveutano vana vamadzorera nemadoctors vazhinji atakaunganidza kuita task force yekuti toongorore kuti topasei mazano zvinhu zvofamba zvichiro nanhasi. Munoona vamadzorera vanova mukuru wezveutano mubato redu vanomiramira zvikuru tichinyanya kutarisa kuti toita sei kuti batsikidze munyika yeZimbabwe. Chakakosha chatinoda kuti vana veZimbabwe vararame, vana veZimbabwe vawane kudzivirira chirwere ichi chanetsa ichi, nekuti chakakosha hachisi nyaya yekuti vanhu vaita zvepolitics vachingoita politics. Zvinofanira kuzounza raramo, raramo kupi kuvanhu, vanhu varenge vari vatano, vanhu vari vapenyu. Tararama takunda hondo iyi yatinayo yechirwere chanetsa pasi sechiCOVID-19.
Saka neimwe nzira muri kubvuma here kuti bato renyu rakatsvagawo nhomba dzokuti dzinge chibatsira kudzivirira COVID?
Ndiri kutaura kuti vacharamba mashoko avakataura ivavo haanei nekuti nyika ifambire mberi panyaya yekurwisa chirwere ichi. Zvokuti MDC yazotsvaka zvakati kwakati, yazodii zvakati, anenge ari manyepo kutya FDC Alliance. Nyaya yenhomba chavafanira kuziva ndezvekuti iyo mari kutenga nhomba yacho kudzikwenyu imari yevanhu, inyaya yemari yemataxpayers. Taxpayer ndiani? Ndini, ndimi vari kubvisa mari, vari kudhiaspora, vane madhiaspora remittance. Isu vari muno vanobatsirwa ma2%, vanobatsirwa maincome tax, vanobatsirwa mavat zvakasiyana siyana. Imari yevanhu kutenga nhomba. Saka vanhu vanga vakubayiwa nhomba mari yavo yavanenge vakabvisa kubva kuhurumende.
Pane nguvawo yaimbonzi bato renyu raishoropodza nhomba yekuChina, makamira papi panhomba yekuChina?
Ndosaka ndataura paya kuti vanongomuka vachifunga zvepolitiki isu ndati kubva pakutanga tanga tiri clear kuti chii chinofanira kuitika iyo nyaya nhomba iyi tinotobudisa mashoko kana mabharo atinonyora kuburikidza nemunyori wedu mukuru wezveutano bacho redu vahenry madzurira saka isu hatina nguva yatakati nhomba haidiuswa takatitanga pakutanga chaipo nhomba ngaiuye yakawanda muno muzimbabwe vanhu vazhinji vabayiwe kuti vanhu vararama
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford pachayo vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Nepenyuro ye ZBC inoti gurukota rezvemari vamutirimwe vachazivisa zvirongwa zvebazi ravo zvepakati pegore kana kuti 2021 mid-year fiscal policy muparamende mangwana china. NewZimbabwe.com inoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inonzi yakatengavo michina inogadzirwa nekambani yokuIsrael inogona kupinda nekuongorora zviri munhare mbozha nemumadandemutande evanhu. Michina iyi inoshandiswa nevasori uye yakatengeserwa hurumende zhinji dzinonzi hadzina utongi hwejekerere. Mukronika sachigaro wezanu PF mudunhu rematebeleland south varabielani choeni vakashaya nemusi wechishanu chapfuura wemalusungani kubidebridge nezuro chipiri zvinonzi pakupera kwezuva rane zuro chikumbiro chevatungamiri vebato rezanu PF mudunhu iri chekuti vachoeni vaitwe gamba chakange chisati chapindurwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Batireiwo venhuwe tisati tazivi kuti tiri papi tisere varimi tisingazivi kuti zvinhu zvikufamba sei kata hurumende yakutotizinyira nekusaziva kwedu tatarima sizini 2020-2021 takaudzwa kuti koto inoita 85 bond package iko zvinezvi kubva patakaendesa mabhero gore rakapera kusvika egore rima satabhadhagwa but hatitozivi kuti chii chiri kuitika tisere varimi tiri rongo kati hurumende iri rongo saka tachikumbirawo kuti mivanhu kustudio 7 toteerera nhepfenyuro iyo every day tichitsvagurudzirai kutiudze kuti chii chiri kuitika pakutengwa kwekotoni ichitakadzidza nemari dzekotoni asi hatichakwanisi kubhadharira vana vedu kuti vaende kuchikoro kana kuyunivhesiti nekuti tako pane patiri kudzvanyirirwa tiudzei kuti ngepapi tizive kana tine pekuda kutovhotera tisage tovhotera papi pangatire kuti tiraramie zvakanaka neisusi nevana vedu tibatsirei mazita hana kana basa.
Vakadi vakadi pastudio 7 vose vana mukoma Wande vana mukoma Jonga tinotenda zvikuru nenyuzi dzamunotipa munotipa nyuzi chaidzo nyuzi dzechokwadi ya studio 7 ndakazoona kuti inotaura chokwadi nyaya yangu iri panyaya yakochi wezimbabwe uyo kocha ari kocha Maurius uyu kochi uyu haana mhosva ndiri kuona zifa iri kuda kumudzinga ichimupa mhosva yekuti agone kukocha anokocha aniko anokocha aniko kunge mapureya acho aitamba bhora raanotiriza rezvekutambwa muzimbabwe anovaona kupi vanhu vanotamba munhu hamuna bhora rekutamba maklabhu haazi kutamba saka dai vari vamwewo mupataimu kwete kuda kutsvaga kumhosva angadai akaenda semapureya api anoziva asiri kutamba nonono akomana hakona ikudaro hakona ikudaro hakona kuita politics mubhora futi hatizi kufara nezvamuri kuita kuzifa uko tiri kukuonai zvedu unoda kutsvaga kupinza basa vamunoda imini vamunodya navo mari uyosia yuyo timu wane kutanushika kupini bongo inga shaka kwalifaya wane Afrika Cup of Nations muda kumuzinga makwalifaya mnyaka.
Hello, Pastor Steven Makadi. Ndoda wangu kutaura nyaye certificate inopiwa na munhu wabayo kuti hurumende yakashayiwa zvokuita. Izvi zvinenge yakatohaya umwe munhu anogadzira zvimacertificate izvozvo. Ngoda wana upa munhu mari chete. Kubayiwa kwebasa necertificate. Kana vanhu vasingakwanisi kubayiwa havakwanisi. Handiti kubayiwa munhu unobayiwa kana uchida. Zvingapuwa munhu certificate yekuti wabayiwa. Zvinhu zvekubayiwa ndoroshanda asiri chikoro munhu anenge akatsamira muhomwe. Ngavaite zvekugadzira mabasa vanhu vashande kwete kugadzira macertificate. Katenda.
Morning vachamarari vestudio 7 ini ndini kuno mugari wekwagutu. Veduwe mapurisa negovernment ngaitionerewo mashiripiti ari kuitika muno magutu. Vanhu varikungokwira vakaungana pamabhawa, mabhawa akaita senge ana ticho lipidzi, mabhawa anenge ana mandebvu, mabhawa anenge ana roni. Dai zvaitogona ndaitokutumirai kavhidhiyo kana tape kana picture chaiyo masikati pandichafamba-famba. Vanhu vari kungofamba, mapurisa acho anenge achingomwavo doro ipapo, achingoitawo zvavo zvavanenge vachiita. Vedu vamunangagwa kana vakazembe-kazembe ngavationerewo zviri kuitika muno magutu. Teichaguma chapera tichingonzi kwanzi mushefu ndinhingi, shefu ndinhingi. Vaya vanotenge vanoita zvemabhawa vaya vanenge vane ukama namashefu vemapurisa. Saka isu vagari hatina zvatingakwanisa kuita, hatina kana vatingambovudza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti inoshora zvakasimbisisa kuurayiwa kwemutungamiri weHaiti vaJovenel Moise pamwe chete nokurwiswa kwakaitwa mudzimai wavo Amai Martine Moise. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati zvakaitwa nechikwata chevanhu vakange vakapakata zvombo zvokupinda nechisimba usiku mumuzinda wemutungamiri weHaiti zvinoshorwa zvakasimbisisa, vachiti naizvozvo America iripo uye yakamirira kubatsira nyika yeHaiti kuti igadzikane. Kwemakore mazhinji Haiti inyika yakaona nhamo dzinokonzerwa nezvekumamiriro ekunze, kurwisana, uori pamwe chete nekusagadzikana kwezvematongerwo enyika. Zvichitevera kuurayiwa kwavaMoise, mutauriri webazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika Vanned Price vakaudza vatori venhau kuti avo vanoda kutora masimba ekutonga nyika dzavo vachishandisa mhirizhonga uye vachityora mitemo mukudzimura chido chevanhu veHaiti kuti ramangwana ravo rive rakanaka. VaPrize vanoti America yakamirira kukumbirwa rubatsiro kubva kuvatongi veHaiti. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCombined Harare Residents Associations rinoti Harare iri kusiya madzimai akazvitakura asina rubatsiro paGlenview Polyclinic. MDC Alliance inoti vaGeorge Charamba vari kunyepa panyaya yenhomba yeCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande
njiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.